Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Friends, delegates, and distinguished guests, I stand before you tonight, honored by your support, proud of the extraordinary progress we have made together over the last 4 incredible years, and brimming with confidence in the bright future we will build for America over the next 4 years. Humbly accept this nomination for President of the United States.
I think that I'm going to talk about before the city, America, whether they were Trump or can I do foreign policy, ini ayishinji mayelana nokuthi chii chiri kuitika kuzimbabwe especially effect yokuti foreign policy yavo yakagara yakatageta paland before ndo pane problem yakaitika ipapo saka tozongoona chiri nyaya yekuti kana vakaramba vachiti kuzimbabwe kune mahuman rights hazvinyanyi kuchinja foreign policy yavo nokuti unenge ahwena ndiani hazvichinji foreign policy yokuamerica as far as nyaya yekuzimbabwe is concerned.
Kova jokora imi makamirira MDC Alliance pane zviri kutaurwa navatrump munozviona sei?
Ini pane chinhu chimwe chete chandanyanya kuyemura uye chinobva chandipa manyukunyuku kunyange zvazvo ndisiri munhu anosapota marepublican. Vatrump vane nyaya yavanotaura yeamerica first, vanoidzokorodza vose vanouya vachitaura vanenge vachitaura nyaya yeamerica first. Ndotaira kuti dai zviro zvinoitwa nyika dzese zvinoita nyika dzese kuti vanoita nyika dzavo pamberi, voita vanhu vavo pamberi, voitira vanhu vavo zvinhu zvakanaka, zvipatara zvichivakwa zvakanaka, marodha achivakwa zvakanaka, sezvatinoona muno muamerica, sezvatakaona zvichiitwa navatrump for the past 4 years. Ndinoshuvirawo kuti dai zviri izvo zvinoitwawo panga kunyika kwedu kwezimbabwe, kuti vanhu vanotaura kuti Zimbabwe first, vobva vareve, vobva vaita kuti Zimbabwe yacho nevana veZimbabwe vave chinhu chekutanga chaanofunga kana vari president, vachivaitira zvavanoda, vachivateerera sekutaura kwavanenhenga vaita kuti izwi ramwari rakafanana nezwi revanhu, vanhu rakafanana nezwi ramwari. Asi tinoona kuti kumusha kwedu hazisiri izvo zvinoita.
Tombodzokera kwamuri vacharumbira, taona vatrump vachitaura panyaya yeupfumi hwemuno muamerica pari zvino huri kumawere, manzwa sei pane zvavataura?
Hazindi vatrump vanga vachitaura vachitaura even vachitorera pamwana wavo mukana Ivanka, meseji yavo yanga ichikonekitana neya Ivanka, mwana wavo mukana atanga kutaura vachitaura nyaya yekuti pasi yemadhemokrati yakauraya America payakanga ichitonga. Ivo pavakapinda pane zvinhu zvakawanda zvavakaita zvakaita kuti America ive nedream of America kuzikama kwayaita in the past. Vachiti ivo vane zvavakaita zvakawanda zvakaita kuti vadzose upfumi hweamerica muamerica. For example, nyaya yenafta, Obama akanga akaspreada upfumi hweamerica kune dzimwe nyika, maamerican companies mazhinji anga avhagwa, kambani mazhinji avhura kuna nachina. Trump ari kuti pandakauya ndakauya ndikadzima zvese izvozvo, ndikabhunya zvese izvozvo, ndikadzosera mabasa muamerica. Ike zvino America yaakubhuma economy nenyaya yekuti ndakauya ndikachinja kumapolitics akanga aisiwa aiuraya nyika, of which inini ndinozvikudza zviri kuitwa na President Trump. And I think ndiri kuona kuti vision yavo ya President Trump ndo ichavandudza upenyu hwevanhu kuamerica. Actually muri kutoona iko zvino ndiri kutaura inini kuti vatrump vachahwina muna November, and I think vachahwina neebiga margin than yavakahwina before, because madhemokrasi ndiri kuona sokuti mapolicies avo America inonzi in God we trust. Tiri kuona kuti mapolicies aso vatrump vari kutaura ivo kuti mapurisa imuno muamerica, nokuti kuamerica kune amandment yavanotaura yefuti iyai, munhu wega wega muamerican anofanira kunge ane futi kumba kwake. Saka vaBiden vanoda kutorera vanhu. Saka izvozvo ndo zvandiri kuona kuti zvichakonzeresa kuti varodze maelection. Also nenyaya yekuti pamachecha vaBiden vanenge vasinga zvefaith faith izvi, vanenge vasiri very strong into it, of which marepublicans are more into that. Saka tichiona kuti panonzi in God we trust paita, tinoona kuti maamericans vazhinji vanhu vanoshumira kuna Mwari. Saka vachiona vatrump vachitaura nyaya yekuti tichakuchengetedzai kuti murambe muchishumira zvakanaka, mapurisa tichamachengetedza, tichimafanda kuti varambe vachiita basa ravo, vaBiden varoda kuzodzera zvinhu kuthe other side. Saka ndo zvandiri kuona sokuti vatrump vanenge vari kuti mabasa protection yevanhu muamerica, kuti vanhu varambe vachishumira mwari wavo, sezvo nyika america ichizova iri nyika inoshumira mwari. Vatrump vari kuti zvese izvozvo zvicharamba zvichiindirira mberi kana mukandivhotera. Saka I think ndiri kuona sokuti kutihwina chaiko vachahwina.
tongoenda kwamuri vadzoko vachitarisa nyaya yeCovid 19 tanzwa vaTrump vachitaurawo urongwa hwavo munoona sei
vaTrump sekutaura kwandamboita kuti vanoratidza kuti mukuru wenyika anoisa vanhu vake pamberi anofunga nekurangarira vanhu vari muno muAmerica utano hwavo nekwavanoenda kunorapwa tanzwa mabhiriyoni nemabhiriyoni emari akaiswa kuCovid 19 tikanzwa maprogramu ari kunzi vatirambo vakaita nemwana wavo Ivanga kuti vana veAmerica vanhu veAmerica vanotambura vapote vachitihwa chikafu zvatonzi ipapapa about 1 billion people have benefited from that program yekungopa vanhu chikafu mahara vakataurawo zvakare mari dzavakapa vanhu vakagara kudzimba iko zvino nekuda kwecovid vasiri kukwanisa kuenda kumabasa marepublicans munovaziva maconservatives kureva kuti havangopurisa purisa mari pese pese yekupa vanhu vanenge vakagara vanowanzopa mabhizinesi asi nekuda kwekufadza vanhu nekuda kwekunzwa tsitsi kudyira vanhu tsitsi vakapa vanhu mari ma$500 vamwe vaipuwa ma$1,000 zvichirembera nokuti wambenge uchitambira mari vaya vakaburiswa mabasa vari kupiwawo zvakare mari saka apa tiri kuona kuti hurumende yeamerica ine chido nevana vayo nevanhu vayo vanhu vari kubatsirwa hakuna ari kutambura kana kwese kuri kunzi vanhu garai mudzimba kune mitemo vanhu vanenge havasi kuita zvekumbunyikidzwa hakuna ari kurohwa kunzi wachiora mutemo wecovid 19 hakuna akavharirwa mujeri wandakanzwa chero mumwe chete kunzi wachiora mutemo nekuti mapurisa acho anotokurudzirwa kunzi ataure nevanhu adzidzise vanhu vasati vasunga vanhu saka pacovid 19 tiri kuona kuti vatrump vari kugona ende tinovakorokotedza nekugona kwakadaro tinongoramba tinamata kuti dai vamwewo vachikopa zvinenge zvichiitwa nemamwe mapuresidendi kuitira kuti upenyu hwavo hwevanhu vavanenge vachitungamirira hureruke zvikuru sei kwedu kuzimbabwe kwekuti vanhu vakasungirwa covid 19 muzimbabwe vakawandisa kupfuura vanhu vakateswa muzimbabwe asi tinoona kuti muzimbabwe macho mapinda mari yakawandisa mari yacho iri kuenda kupi kana vanhu vasiri kuteswa mari iri kuenda kupi kana isiri kupinda muvanhu saka ngatidzidzei kubva mune zviri kuitwa neamerica
tomboenda kwamuri vacharumbira ndiani wamunofunga kuti achakunda panoitwa election yanovember 3 mongotaura one way tida kusvika kumagumo
ndaandida kurespondavo kuna vadzukura zvapane zvavanga vataura ndoona sokuti panoda kuti gadziriswe mbichana pamataurira vaita nenyaya yekubatwa kwakaitwa nyaya yecovid muamerica kana mukandipawo mukanwa
taurai henyu asi moti muchidimbu
ndongoti dimbu dimbu I think ndiri kuona hangu kuti inini ndinosapota marepublic I think but panyaya yecovid muamerica vatirambo neadministration yavo kutaura chokwadi chaicho vakonewa covid vakaikonewa tiri kuona kuti america ndiyo nyika yafiwa chaizvo pano pasi pese nyaya yecovid vatirambo even kana mukaona mataurira avaiita pamishonga yacho vaitotaura zvinhu zvinosekesa vachiti mushonga uyu unogona kurapa covid ende tiri kuona isusu kuti even magavenors emastate akawanda vari kutova mhura even democratic party iri kuva mhura kuti vakakanganisa vakakonewa nyaya yecovid vatrump havatomborina kana plan nenyaya yekuti covid ingakondorerwa sei kuamerica saka nokufa kuri kuita vanhu tikaona mashira akaita vanhu kunana new york kuya kuya zvinosiririsa kuti nyika yakaita seamerica yokonewa here kubata vanhu utano hwevanhu vanhu vachiipa senhunzi muamerica ndichiona hangu inini tichitarisira kunyika yedu yezimbabwe vakomberedzi munangagwa tikavakombera navatrump panyaya yecovid vamunangagwa tinogona kuvapa 90 out of 100 vatirambo tinogona kuvapa 10 out of 100 nokuti isi tine vanhu less than 200 vativafa muzimbabwe ende tiri kuona kuti vanhu vazofawo nguva ino nenyaya yekuti chando chigwere checovid chinonzi kana chando chauya chinotipararirei asi mukuru wedu wezimbabwe pacovid tinoziva kuti kwakaitwa corruption yecovid vakadzinga maminista basa
tiregai nditigagawo inini
vatiatiaumuna november
kuona kuti madhemocrats achahwina patiri kupinda maelections umu